Vanoramba vachiita mabasa makuru. Jesu vanoramba vachiita mabasa makuru. Ivo vanoramba vachiita mabasa makuru. Jesu vanoramba vachiita mabasa makuru. Ivo vanoramba, ivo vanoramba Mwari vanoramba, ivo vanoramba kani. Vanoramba Ishe vanoramba, ndazviona vanoramba vachiita mabasa makuru. Vanoramba, oh, vachiita mabasa makuru. Jesu, vanoramba, vanoramba
vachiita mabasa makuru.
Oh, ivo vanoramba,
vanoramba
vachiita mabasa makuru. Jesu, vanoramba, vanoramba
vachiita mabasa makuru.
Ivo vanoramba, vanoramba, vanoramba Mwari, vanoramba mazuva ose Mwari we, vanoramba tisikora zvangu Mwari, vanoramba
vachiita mabasa makuru.
Wandipa utano, wandipa chokudya, chokupfeka. Aiwa vanoramba vachiita mabasa makuru. Ndinoshanda ndega, ndakasiwa ndega, asi vanoramba vachiita mabasa makuru. Kunyangwe zvihombe, hey, kunyangwe zvirwadze, Mwari iye anoramba, anoramba vachiita mabasa makuru. Mabasa makuru Mwari wangu ka Jesu vanoramba, anoramba
vachiita mabasa makuru.
Anoramba Jesu,
anoramba
Mwari wangu
ka
Jesu vanoramba, Jesu vanoramba
vachiita mabasa makuru.
Song, doing great things, my Lord, he keeps on doing great things. He keeps on doing great things every day and every hour. He keeps on doing great things. Oh, he keeps on,
he keeps on.
Every day
he keeps on.
My Lord, he keeps on. Every hour, every minute
he keeps on.
I'm never alone, yes he keeps on. He provides for me, he provides for me.
He keeps on.
He keeps on
doing great things.
Ivo vanoramba, vanoramba, vanoramba Asuma wose mariwe.